Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunombopiwa naMavelous Nhlanganya uye weStudio 7 asi nhasi munochipiwa neni Jonga Kandemiri. Nhasi ndaita hurukuro nemumwe murwiri wehondo yerusununguko wechidzimai amai Margaret Dongo takatarisa zuva remagamba riri kucherechedzwa nemusi wemuvhuro tichida kunzwa kuti upenyu hwemadzimai akarwa hondo hwakamira sei.
Tinotanga kundirwadza chandinga taure zuva ranhasi kuti tino madzimai akarwa hondo anoti highlighted. Unoziva here kuti kune madzimai akarwa hondo akasvika mufront vakafrontfront mira pavata magedi nevarume side by side havana nobody talks about them. The same vakadzivavo ndikakutaurira kuti majority emahovetens vari kukaura waya upenyu hwavo hwakaoma tanika nhasi ndinobva kusvisikana kuti takusvika mugore rechi4 and tanimakurizi akasumuka achienda kunotaridza nekuono vakurume nekunge vachiaichemo chekuti vaiva vachitambira dhatanegeri 16,000 RPGs haikuvakwanira paupenyu hwavo. Tarisai kuti vari pandoseta vakanyatsobata kuti vangani vese angari makomanda kuhondo nevakadzi vakaita sana sevia vakarwa hondo vakasa anawadzanai anani vakawanda chinengeu hapana kuma akabhoeza kunational hero ivonational hero sta ndiye manationalist manationalist anoenda irivo shamari dzavo nevakambosunga kuinovakarwa kuti chaivo
chii chikonzero chiri kuita kuti ivo vakarwa hondo vechidzimai ava vange vasingacherechedzwe kana kupiwa chiremera chamuri kutaura izvi?
Inyaya hombe, inyaya hombe pakuti unoziva kuti patakaenda kuhondo hatina kuzvibvunza nezano kana zvinezano takaenda tichibva kuchikoro vanongozoweta chinhu kana vapiwa direction ukaweta rinemaobiti ende kuzvinomufunga vakaaneiezvitoazihirozide vachifunga takapusa hatina kupusa hatingangoramba tiri zvikukurudzo taneta taneta upenyu hwekugara makomredi hunorwadza esakasiyana hunorwadza upenyu hwekugara makomredi mari yavari kutambira inorwadza penzeni yacho haitaurike inotinyadzisa.
Asi tikaona mazuva apera hurumende ichinyora mazita evakarwa hondo pamwe chete navana Chimbwido navana Mujibha vakabatsira munguva yehondo, hamutarisiri here kuti vave kuzocherechedzwa vanhu ivava muri kuti vari kutariswa nekunze kweruoko nehurumende?
Aya, munoziva zvato zvakanaka here? Anditi tiri kuenda kumaelections. Ndeinonzi election kiniki muchirungu. Kudai vanga vachida kuvapa mari vakadii kuvapa, because inini ndandiri pavetin ndirimwewo vamwari veka vanhu ivava some 4 months ago 5 or 6 I don't know ndikundicharoti nanhasi havasati vavabhadhara why ende vanhu ava vanga havana kubhadharwa for the past 43 years vakuzorecognizwa nezivo maelections gore remaelections ndopavakurecognizwa kuti aya vakabatsira muhondo ana Chimbwido ana Muchibva nevamwe maexprizina zvanga asina kuvetwa kwakuzovazive gore rino 2023 ende 2023 yacho tiki vachada kuvamatsira vachavamatsira rinhe ndopane question yangu why maelections kana makaperekedza pane vamwe makomredi maleaders yedu anga ari muhigh command vamwe vacho vakanga vachida kutokanga waya vamwe vacho upenyu hwavo hakutaurike hatandi mention manemu zavo asi yezvinezvi vakapiwa motikari ndishi towards elections vakapiwa motikari asi vaka 23 years bekezi vanga vati vachigara panga madesiion vakapiwa motikari izvozvi towards elections saka komana kana kuri kuti vanhu vanorangarirwa gore remaelections zvinhu zvinga kufadzewo here kana uriwo pabasa rako nzwa unongorangarirwa chete kana paita chimwe chinhu chaia chinotigadzirisa.
Asika mai Dongo, tinoona kuti muhurumende mune vamwe vechidzimai vamakarwa navo hondo varimo imomo kumusoro uku, havasi kutaurwa here vachimirira kana kurwira madzimai
chokwadi variko chokwadi variko kuti dambudziko ratinaro nderekuti hani vanokwanisa kutaura vacho vashoma vamwe vacho ndaitombotaura navo vachiti magita akasungwa mbira dzakonda unozitaura uri kai ende unosapotwa nani tiri vangani ndozadzegigomaishu dzavairedza neni magimakangodaro henyu but tioneo patakamira pacho tiri vangani unotaurirani kana dai muri mucabineti macho ungauye nenyaya yaunoti ndiani anokusapota hoze majority vari mahouse saidha manationalist kana kuti maexdetenis kana kuti maexprisoners saka handi dzinotaura tiri pati
manzwa hurukuro yataita nemumwe wevanhu vakarwawo nderusununguko wechidzimai amai Margaret Dongo vari parunare muHarare nestudio 7.